vachitaura mushure mekubuda kwemashoko ekuti hurumende yakati vabereki vanofanira kubhadhara muhoro yevadzidzisi vanofanira kudzidzisa vana vasati vatanga rugwaro rwekutanga kana kuti early childhood development ECD nekuti haina mari. Vabereki vazhinji vanoti harisi basa ravo rekuti vabhadhare vashandi vehurumende. Apowo vadzidzisi vanoti izvi zvinogona kureva kuti ndopakaperera sarungano pakushanda kwavo sezvo vabereki vazhinji vari kunetseka chero kuwana mari yekuzvibhadharira vana vechikoro vacho. Ama Eve Mshonga, vane mwana anotanga chidzidzo zveECD gore rinouya vanoti mashoko aya anovashungurudza sezvo vari kutokundikana kuwana mari yechikoro yakakwana.
Zviri kuitwa nehurumende hazviiti nekuti isu vabereki tinotoriwo vashandi, saka isu mari yekuti tizobhadhara vadzidzisi tinoiwanepi? Ini nditoriwo mubereki ane mwana anda kutoenda ECD, ndiri kutomutsvakira mari ndirikutoishayiwa, saka mari yekuzoti ndizobhadhara mudzidzisi wake ndozoiwanepi? Zviri kuitwa nehurumende hazviiti.
Vamwe vabereki vanoti ibasa rehurumende rekupinza vashandi basa yovabhadhara kwete kutulira mutoro uyu kwavari. Apa ruzhinji rwezimbabwe ruri kunonga sose nemuromo nenyaya yemamiriro eupfumi hwenyika. Vadzidzisi vanochema chema nenyaya iyi vachiti izvi zvinogona kureva kuti vacharasikirwa nemabasa vabereki vakundikana kuvabhadhara. Vazivanai Muzorodza vanoti vava kutotyira basa ravo sezvo vari mumwe mudzidzisi weECD.
Asi mari dzinotinoona zviti zvinhu zvakafanira kuti zviitwe nekuti isu zvakutoreva kuti vabereki vachava nekunyota pamusoro pazvo, zvichareva kuti vadaro isu tichangwanisa kushaya mabasa tosha nekuti tashaya mari anenge achitibhadhara mari. Saka mumabasa pedu vanhu vati mabasa achatopera todzokera kumba tonogara nekuti hapana anenge achitibhadhara. Asi nekudaka kuisu sei zvaitika zvese izvi tichaaproacha maunions edanotimirira isusu tichiramba zvoda kuitwa nehurumende nekuti mabasa edu angatirasikira.
Nyanzvi mune zvemutemo vari kugweta mumasvingo vatapiwa gondo vanoti hazvisi pamutemo kuti vabereki vabhadhare vadzidzisi kunyanya pazvikoro zvehurumende.
Sokuona kwangu izvi hazvisi pamutemo nenyaya yekuti pakati pemaparents nematichers hapana employee-employer relationship, saka there is no basis yekuti maparents hanzi anobhadhara. Hurumende seinoemployer vanhu ndio inofanira kubhadhara.
Vatakavafira zvoo vanhu vemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vati hurumende yave kuda kukonewa basa rayo. Vachitaura muchinyorwa chemapepanhau vazvoo vati vadzidzisi vachabatana nevabereki kuramba izvi nekuti ibasa rehurumende kubhadhara vashandi vayo. Kunyange takundikana kubata gurukota rezvedzidzo vapowo mavhima vakataurira vamwe vatori venhau kuti vabereki vanenge vasingadi vanobvisa vana vavo muzvikoro zvehurumende vovaendesa kuzvikoro zvakazvimiririra. Gurukota rezvemari vapatrick chinamasa vachiparura bhajeti regore rinouya vakati bazi ravo rakabvisa mari yekubhadhara vadzidzisi ava nekuti hurumende haina mari. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.